Manera kana kamuri ya Zimbabwe iyo Studio 7
tishitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechitatu Gunyana 21, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoizviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica votaura kugungano reUnited Nations vachishora Russia nekurwisa Ukraine. Mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kutaura pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly mangwana ukuwo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvichiratidzira panze pemuzinda wesangano iri muNew York zvichivapomera mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rerunyararo pasi rose painokurudziro yekuti munyika muve nekuyanana zvezvematongerwo enyika nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vataura nhasi kumusangano weUnited Nations vakabata nyaya yehondo yekurwiswa kweUkraine neRussia vachiti inofanira kushorwa nenyika dzepasi rino.
Now, Russia's calling up more soldiers to join the fight, and the Kremlin is organizing a sham referendum to try to annex parts of Ukraine, an extremely significant violation of the UN Charter. This world should see these outrageous acts for what they are. Putin claims he had to act because Russia was threatened, but no one threatened Russia, and no one other than Russia sought conflict. The United States is also working closely with our allies and partners to impose costs on Russia, to deter attacks against NATO territory, to hold Russia accountable for the atrocities and war crimes. Because if nations can pursue their imperial ambitions without consequences, then we put at risk everything this very institution stands for, everything. Ukraine has the same rights that belong to every sovereign nation. We will stand in solidarity with Ukraine. We will stand in solidarity against Russia's aggression. Period.
Mashoko ayo ava Biden vachitaura kuti vachamira neUkraine mune zviri kuitika. Vabatawo nyaya yezvekushanduka kwemamiriro ekunze nenzara.
Mr. President, Mr. Secretary General, my fellow leaders, in the last year, our world has experienced great upheaval. A growing crisis in food insecurity, record heat, floods and droughts, COVID-19, inflation, and a brutal, needless war. A war chosen by one man, to be very blunt. Let us speak plainly. A permanent member of the United Nations Security Council invaded its neighbor, attempted to erase the sovereign state from the map. Russia has shamelessly violated the core tenets of the United Nations Charter, no more important than the clear prohibition against countries taking the territory of their neighbor by force. Again, just today, President Putin has made overt nuclear threats against Europe and a reckless disregard for the responsibilities of the non-proliferation regime.
Ayo anga ari mashoko emutungamiri weAmerica vaJoe Biden kumusangano weUnited Nations kuNew York. Zvichakadaro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwawo kutaura kumusangano uyu mangwana. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa nechikwata chavo chinosanganisira gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika va Frederick Shava negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kupinda misangano yakasiyana-siyana kumucheto kwemusangano mukuru weUnited Nations General Assembly uyo. Mangwana vane ruzivo nezviri kuitika vanoti vamunangagwa vachataura pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly vachisimbaradza nyaya yekuti zvirango zvavakatemerwa nevamwe vakuru muhurumende zvibviswe uye kutaurawo kuti vakwanisa kurwisa chirwere cheCOVID-19. Vari kutarisirwawo kutaura nyaya yekuti Africa iwane chigaro mudare reSecurity Council reUnited Nations. Sachigaro weZANU-PF mudunhu reCanada neAmerica vaRegis Vusango Charumbira vanoti ukama pakati peZimbabwe neAmerica hunenge huri kuita huchiita zviri nani zvichiratidzwa nekukokwa kweZimbabwe kumusangano weUnited Nations Africa Summit uri kuitirwa muAmerica muna zvita.
Zimbabwe yakanga yakanga isingabvumidzwe kuatenda misangano inenge ichivambiwa neUnited States, asi panguva ino tiri kuona kuti haiwa zvinhu zviya zvazoreruka. Saka tinoda kutenda kuti Zimbabwe is now up for prosperity, zvichitungamirirwa na Comrade Idi Mnangagwa, mutungamiriri weZANU-PF. Tinovatenda zvikuru, murambwe.
Hurumende yeAmerica yakakoka hayo vashava kuti vauye kumusangano uyo sezvo vaMnangagwa nemuteveri wavo vaConstantino Chiwenga vakatemerwa zvirango. Mukuratidzawo kuti America haisi kudzora hayo tsvimbo, svondo rapera, mumwe mukuru wemapurisa muZimbabwe Republic Police vaSteven Mutamba vakatemerwa zvirango vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu nekumbunyikidza vanopikisa. Vanopikisa vari kuratidzirawo kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly uyu vachiti muZimbabwe maberegera ingwe sematauriro ava David Siampondo veTriple C avo vari kuratidzirawo kuNew York.
Kuratidzira uku kuchatanga nemusi wechishanu apo kuchanoturwa gwaro renyunyuto uye yatinoti petition kumizinda yemasangano anosanganisira Human Rights Watch, Amnesty International neUnited Nations uye mamwewo masangano akazvimirira. Gwaro renyunyuto iri rinenge riri maererano nekuiswa muusungwa pamusana pezvematongerwo enyika kwava Job Sikala, Godfrey Sithole nevamwe 16 vekunyatsime. Kuratidzira uku kwakanangana nevasungwa vezvematongerwo enyika sekutaura kwandaita, uye kuti sarudzo ngadzinge dzinoitwa pachena pasina kumbonyikidzwa mirizhonga nekubirira kuti tiwane utungamiriri wejekerere husina anopikisa.
Ko vaMnangagwa vangakwanise here kuti zvirango zvose zvibviswe? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi.
Vazulu, ndanzwa mubvunzo wenyu. Regai nditaure ndichiti ini mukatarira mamiriro akaita zvinhu muchaona kuti South Africa inenge yati zvirango izvi zvinenge zvakonzera kuti dunhu reSADC rive rinopinda pakamanikana. Saka South Africa yagara iri kuti zvirango zvibviswe, hatizivi kuti vokuAmerica vachaterera here zvinhu zviri kutaurwawo neSouth Africa nedzimwe nyika dzemuSADC. Mukatarirazve muchaona kuti America inowanzonetsa kuti isumudze mitemo kana iyo isati yaona kuti zvayakaisira mutemo uyu zvagadziriswa.
Kumucheto wemusangano uyu nezuro, vashava vakapinda musangano wakarongwa nehurumende yeChina weGlobal Development Initiative waitaura nenyaya dzebudiriro pasi rose. VaNcube vari kuitawo musangano nevemabhizimisi kuedza kuvakwezva kuti vauye kuzouchika mari dzavo kuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rerunyararo pasi rose. Paino kurudziro yekuti munyika muve nekuyanana kwezvematongerwo enyika nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Masangano akawanda anorwira kodzero dzevanhu atumira mashoko kuvatori venhau achikurudzira kuti vezvematongerwo enyika kunyanya vabatane mukunza runyararo munyika. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rati mashoko eUnited Nations kumusangano wakanangana nerusarura wakaitwa kuSwitzerland mwedzi wapera wakabudisa pachena kuti munyika hamuna kuyanana kwemarudzi. United Nations yakati kunyange kwapera makore makumi matatu nemashanu kubva mendeza yakapomerwa mhosva yekuponda munguva yegukura hundi hapana chati chaitwa kugadzirisa dambudziko iri. Izvi sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rati zvinodzorera obudiriro yenyika kumashure. Mutauriri wesangano iri vakumbira mafunda vatiwo runyararo runouya kana pasina kutyorwa kwekodzero uyewo pasina vanosungirwa zvenhando.
Tingatiremekedzane tisatyora nekodzero tisambunyikidze kodzero dzevamwe vanhu, ngatibatane tinzwanane. Tiri kutoona vamwe vanhu vakavharirwa mumajere edu emuZimbabwe vasina mhosva vakangovharirwa nokuda kwokuti wainzi vari kurinenedzerwa kunzi muri enemy yanhingi. Tiri kuti aiwazve chibuditse itaiwo matariro ngaite zvine musoro abudise vanhu ivavo. Saka tiri kuti runyararo.
Sachigaro weCrisis Coalition in Zimbabwe vapita mutasa vati muZimbabwe hamuna runyararo.
Kunzi runyararo hazvireve kuti tiri kureva kuti hakuna zvombo kana kuti tiri kurira, asi runyararo runotarisirwa munyika nderwekuti vanhu vakagara zvakanaka, kodzero dzavo dzichiremekedzwa, uyezve zvikwanisirwa zvakaita semabasa, zvakaita sekutambira mari dzinokwana, kuraramisa mhuri, kuwana zvipatara, zvinofananga zvichiwanika munyika. Tiri kuona kuti vanhu havana mufaro, vanhu vari kumbunyikiswa, saka hamuna runyararo munyika ino. Maorganization, maagency ehurumende akaita semapurisa, akaita semasoja, ashandire nyika kwete kushandira bato. Ndobedzi zvinounza runyararo runzere munyika.
Vaacknowledge Makuvaza vanoshanda neHeal Zimbabwe Trust vatsinhirawo vachiti
takakoshesesa pari zvinezvi kugadzirisa nyaya yezvematongerwo enyika kuitira kuti nyika zvairi kuenda kumaelections na2023 pasazova nemhirizhonga ita kuti vanhu vasagadzikani uye vasavhoti runyararo.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko muZANPF vatafadzwa Mugwadi vati sebato vanokoshesa zuva ranhasi uyezve vachikurudzira pasi rese kunyanya kune vari kurwisana kuti vakoshese runyararo.
Kosha kuchengetedza runyararo, vose vari kurwisana mukati medzinga dzavo kana kuti vari kupane kupokana, izuva ravanofanira kuti vatondere vachipa mucherechedzo wekuti hapana here dzimwe nzira kugadzirisa gakava kana kupokana kunenge kuri pakati pavo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune vakasanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change Mozwane Fadzai Mahere. Mutauriri wekomishini inoona nezverunyararo munyika yeNational Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC vaObed Kutu vati vabatana nepasi rose mukucherechedza zuva rerunyararo iri kugweru.
Kuvaka runyararo muchirungu vanoitiyo peace building. Runyararo runoda kuti munhu wese ave nezvaanenge achiita maererano nekuhuchengetedza, hausiri hwomunhu mumwe chete. Ndosaka tichikurudzira vanhu vose vanoita zvematongerwo enyika, mapoliticians nemapato avo, mapolitical party, kuti zvavanenge vachiita kungava kukambeina zvose zvavanoita maringe nebasa ravo repolitiki vange vachizviita vachiremekedza nekukudza runyararo. Vanhuwo zvavo ngavazive kuti ngavasashandiswa kuti vaite nyaya dzemhirizhonga, nekuti nguva zhinji kushandiswa uku iwe ndiwo unosara uri muna taisireva.
United Nations yakabuda nechisungo chekuti zuva rerunyararo richerechedzwe musi wa21 Gunyana gore rega rega paine kurudziro yekusimbaradza runyararo. Dingindira regore rino rakanangana nekuunza runyararo, vanhu vakabatana pasina kuzvidzana nekuti uri rudzi gupi kana kuti end racism build peace. Munyori mu United Nations wa Antonio Guterres, mumashoka avo vatiwo, nyaya yekuzvidzana kwemarudzi dambudziko guru pasi rose, uyewo vakati zvinokonzera kusaenzaniswa kwemikana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, varikuramba mashoko ekuti vadaidza nekuda kusunga mutauriri webato reCitizens Coalition for Change, Muzvare Fadzai Mahere, sezviri kutenderera pamadande mutande. Vanyati vati vangodaidzwa nemapurisa SCID Law and Order, sezvo vatanga nyaya yekukandwa kunzi nevanopikisa kwakaitwa pakaitwa pamusangano pebato iri kuchinoi mavhiki maviri adarika. Vachinyora padande mutande ravo Muzvare Mahere vati vange vadaidzwa kukamba yemapurisa uye vaenda negweta ravo kuchinoi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutori wedu wenhau kuchinoi Nunurai Jena kuti tinzwe zvizere.
Assistant Commissioner Paul Nyati vauza Studio 7 kuti Muzvare Mahere vachedzwa kuchinoi nemapurisa eCID vachida kubvunzurudzwa pamusoro pebhambo rakaputika paharari yakaitwa nebato iri masvondo maviri apfuura inove yakaadhireswa nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa.
Muzvare Mahere vasvika pakamba panguvai?
Gweta raMuzvare Mahere ndoratanga kusvika kumaaround 3:30 ndokubva ravaenda kumahofisi eCID vakagara imomo kwechidimbu cheawa varimo imomo Muzvare Mahere ndokubva vazouya kumaaround 4 o'clock vakagarawo zvakare vachibvunzurudzwa mumahofisi imomo kwenguva ingasvike kuawa nechidimbu ndobva vazobuda vese negweta ravo vakuenda zvavo, asi havana kukwanisa kutaura nevatori venhau sezvo mapurisa anga asiri muuniform anga achiedza kuvhariridzira kuti vasataure nemapurisa vari mukati mekamba. Kunyange patazoda kumhanya kuenda panze kuti titaure navo havana kuzokwanisa kumira, vabva vangoenda.
Semutori wenhau, zvii zvamakaonawo zvakaitika musi unonzi wakakandwa bambo?
Zvakaitika musi uyu ndezvekuti apo mutungamiri webato reTriple C vaNelson Chamisa vanga vave kusvika panhandare yeGadzema ground mumusha unogara veruzhinji weHunyane. Pakapfuura motokari yeBlack yerudzi rweHonda Fit inonzi yakakanda chinhu chainge chakaputirwa nebepa reBlack, chinonzi chakazoputika pasina maminitsi. Motokari yacho yakabva yachiza nenzira inoenda kuchegutu ichibva muchinoi. Vanhu vakada kumbomhanya mhanya vachida kutiza, asi vakadzikamiswa neimwe nhengo yeTriple C yainge yakaenda ikanotaura pane ruzhinji kuti aiwa musatye zveni, musavhunduke, zvinhu zvese zvakagadzikana, anongoema basa ewakaipa ari kuda kuti tisaite rari yedu zvakanaka murugare.
Mutori wedu wenhau Nunurai Jena achitaura na Blessing Zulu ari kuchinoi. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda varamba chikumbiro change chaiswa kudare nemumiriri wedziva rasekwa mudare reparamende vaEdwin Mshoriwa uye mumiririri wemutare central vaInnocent Gonese chekuti vambodzosere kumashure bhiri rekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Bill. Vamudenda vati nhengo dzedare reparamende idzi hadzina kupa zvikonzero zvakakwana zvekuti sei bhiri iri risafambira mberi. Masangano akazvimirira oga anoti bhiri iri rikatambirwa richapa kuti vakawanda vavo vavhare. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati mutemo unofanira kuvandudzwa vachipomera vemasangano akazvimirira oga mhosva yekuda kupidigura hurumende. Mukuzeya nezve nyaya iyi, Blessing Zulu abata mumiriri wedziva rasekwa muparamende vaEdwin Mushonga.
nyaya iripo ndiye kuti speaker pawapa ruling vakanga vakanangana niyanga yabudisa na honorable mushoriwa nime ndandazama kubudisa zvakare asi ndakazoenda kunovaona vakagara pacheya pavo nezuro ndikavataurira kuti mutemo westanding order 160 bracket 3 unobvumidza munhu nengo yeparliament kuisa motion yekuti nyaya idzoserwe zvakare sikaivo vakazoti kwandiri isai proper motion zvinova zvandaita zvandakaita nezuro manheru ndikatumidzira proper notice of motion iko zvino iri kuadministration yeparliament
zvikonzero zvipi zvamanga muchida kuti nyaya iyi imbodzoserwa kumashure isaitwe zvechimbi chimbi vagonesi
zvikonzero zvokuti tide kuti nyaya idzoserwe kucommittee stage zvinenge zviri maringe nekuti chekutanga ndechekuti zvinhu zvinobvumidzwa nemutemo weparamendi haunidzi kupa zvikonzero inenge ine simba yekubvuma kana kuramba motion imba house nekuti resolution inofanirwa kuitwa nehouse kwete kuti itwe nemunhu mumwe chete ndo chekutanga chechipiri ndechekuti izvo pakazodibhetwa maamendments anga ari kuuya kubhiri mamwe acho haana kuenda kuvanhu sezvo anga asiri pabhiri yekutanga because maamendments acho akatorebesa kutoreba udarika bhiri racho pacharo saka toda kuti izvinhu zvakadaro vamiririri vevanhu vadare vagone kutaura zvimwe zvinhu zvinoonekwa nevanhu vavanomiririra zvinova zvisina kuenda pakaenda bhiri kumapublic hearing chechitatu ndechekuti mamitemo yedu yevirtual hearing yanga isingatauri kuti munhu anomanikidzwa bhosi atiane inonzi hybrid
munorevei apa mungatsananguri
vanokwanisa kuti ari mumba kana kuti aiti ari pamasaisai saka dzimwe nguva masaisai emunyika muno panyaya yemagetsi anenge asipo nemamwe maconnectivity challenges vanhu vanotadza kuti vapinde pavirtual hearing saka isusu tiri kuti hakuna mutemo wanga wakataurwa kuti munhu wese anofanira kunge ave muimba panguva inodhibhetwa bhiri zvozvatichaida kuzotsanangudza
chii chimwe chamusiri kufarira pamutemo
masimba ari kupiwa kuna ministe akutonyanya kutowedzerwa nekudzvanidzirwa kunenge kuchizoita manongovernmental organizations
muchati iregerera tati Blessing Zulu ataura nava Edwin Mushoriwa vekudziva rasekwa ataura nava Innocent Gonese vanomiririra CCC kwamutare nezvenyaya yatanga tichikupai tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri wenyika yerussia vavladimir putin vazivisa kuti vachawedzera mauto enyika yavo ari kurwisa ukraine nekudaidza vamwe zviuru mazana matatu kana kuti 300,000 vaputin vataura pane penyuro yenyika yavo yeterevhizheni kuti izvi vari kuzviitira kudzivirira nyika yavo yerussia vaputin vapomera nyika dzekumavirira mhosva yekuda kuparadza russia russia mazuva apera yange ichimanikidzwa kudududza kubva kune dzimwe nzvimbo dzayakanga yapamba muukraine mamwe matunhu akapambwa nerussia anoti luhansk nedonetsk anotiwo ari kuda kuvhota kuti ave pasi perussia here mutungamiri wenyika yeukraine vavolodimir zelensky vakati kuvhota uku kungopedza nguva mashoko atichangotambira anoti gweta guru remunew york kana kuti attorney general leticia james vati pane umbowo hwekuti vaimbova mutungamiri wenyika yeamerica vadonald trump nevana vavo vatatu vakapara mhosva dzekusabhadhara mitero nekudaro vanofanira kubhadhara mari idzi vati vatrump vanofanira kubhadhara mari inosvika 250 million US dollars vatrump vakamboshora mai james vachiti vari kushandiswa nevavengi vavo chimwe chizvarwa chezimbabwe change chichigara musouth africa muzvare primrose ruocha Abo vakabirwa muchetura weacid kumeso nemurume wavo vakatsva zvakaipisisa. Vanoti vari kufara nekukwanisa kusvika muAmerica umo vari kutarisirwa kugadziriswa uso hwavo. Vanoti vakawana rubatsiro kubva kumutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai Repumulani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dondo. Gatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye namuzvare Ruocha nezvenyaya iyi.
Kuno kuAmerica ndafambirawo kugadzirwawo kumeso pandakapiswa neacid nemurume wandakange ndaramba fungai hamuna kwadzi muriri.
Zvakafamba sei uyezve makanga maonana nemurume uyu kupi?
Nafungai takaona na gore ra 2014 tikadanana tikagara tese muna October 2014 Nafungai hamuna kwadi ini ndakazoona kuti uyu murandarume uyu haasi munhu wekuti angagarike naye nendau yekuti munhu uya anofarira kuda kuwa iye anozviona kuti iye ndiye ega munhu munyika. Saka ini ndakaona zvakakodzera kuti inini ndisiyane nemurandarume uyu. Murandarume ndakamuudza kuti inini handichakwanisi kufambidzana newe mugore ra2020. Saka murandarume uyu akatanga kunditumira mameseji achiti izveni ndinogona kufa newe kana kuti ndichakuuraya. Semunhu akanga ari kushandira kuCape Town South Africa inini ndichigara kuPretoria ndakangoti hai ishungu chete dzekutaura ndisingazive kuti munhu aidhurevesa. Ndipo paakazouya musi wa17 February 2020 achitidira acid akabva atiza haana kuzombowana.
Mapurisa ari kuti chii nenyaya iyi?
Mapurisa paakauya kuchipatara achitaura nenhau yenyaya iyi ndakavaudza zvese pamusoro pemurandarume uyu asi mapurisa akangoti isusu hatina kumuona. Asi vanotaura vaiti fungai ariko kuCape Town ndiko kuSouth Africa. Saka nanhasi fungai muriri achiri kungofamba kunze uku haasati asungwa.
Mune mhuri here uyezve muri kuzviriritira sei?
Tine vanakomana vaviri Carlton Ruocha ane 17 years naMichael Ruocha ane 12 years. Vana ava vari kuZimbabwe vari kuenda kuchikoro saka ndanga ndichitokumbirawo rubatsiro kune vanobatsira vandibatsirewo pamhuri iyoyi nekuti inoda kudya inoda kupfeka uye vanoda kuenda kuchikoro maschool fees. Saka kune vese vakateerera vanokwanisa kundibatsirawo ndokumbirawo rubatsiro rwenyu.
Mushure mekunge madirwa acid manga makurarama sei?
Mushure ndadirwa acid pananga ndiri ku South Africa ndanga ndichirarama kurarama kunorwadza kwekuti izvozvi kana makatarisa iri dziso harichawo rakavharikira mukati. Iri racho rakasara rinoona harioni zvinoenda kure rinoona zvingori padhuze nekuti ndinenge ndichiona mhute. Saka kurarama chaiko kwakava kunoshungurudza pamusoro poupenyu hwangu kuti ndikwanise kuchishandira mhuri ndakanga ndisingachakwanisi uyezve vana vanga vachibatsirwa nezororo kumula ani funeral plan kubhadharirwa chikoro asi contract yacho iri kupera gore rinoi gore rinouya panenge pasisi.
Imo muno muAmerica mungaziva here kuti muchatora nguva yakareba sei muchirapwa?
Pane chirongwa chekurapwa mukati menyika ino hatisati taziva kuti vachatora nguva yakaita sei vachindirapa.
Mungapawo kurudziro ipi kune mamwe madzimai ari kutarisana nekushungurudzwa mudzimba umo?
Ini ndinongoda kuti kuna madzimai wose vari kunze uku vana mai wei mukatoona chete kuti munhu waugere naye munhu uya anoita zveabuse tiza neupenyu nekuti havazi vese vanhu vanozorarama. Tarisa zvandiri nhasi izvi variko vazhinji vari kushungurudzwa mudzimba uyu tizai neupenyu muchararama.
Muzvare Primrose Ruocha vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuMinnesota muno muAmerica. Muchirongwa cheLive Talk nhasi na8pm tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe nezverwendo rwemutungamiri wenyika vamunangagwa kuUnited Nations General Assembly. Sezvo nguva yedu yapera, titarise misoro yedu yenhau. Mutungamiri wenyika yeAmerica vataura kuungano yeUnited Nations vachishora Russia nekurwisa Ukraine. vamunangagwa vanotarisirwa kutaurawo mangwana kumusangano umwe chetewo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.